Yo Cali flow.
Pachifara nzira yangu Pandinoti vamwe vangu Ndo vano merura opa pasarangu Shango ramba ndichi imbai Shango ramba ndichi shangai Nushunga Kunti Pane pungwa saka tanga nyikando Saka vachifumo mamira mumunda Tinova wana zangu vachima Ndichi ziva kutindi java pata mase Pane pungwa saka tanga nyikando Saka vachifumo mamira mumunda Nova wana zangu vachima Uchiziva kutindi chiva pata mase Unakona kumupa dopas Kati ano muka omonas Muketo oto itachirukas Uda kupiringa yangu famous But this time kiliwa Jesus Dakaramba zia shimarukas Anoda kufambisa marumas Asuda Tuno tika juka Tane funga saka tanga nyikando Saka vachifumo mamira mumunda Nova wana zangu vachima Tichiziva kutindi java pata mase Pane funga saka tanga nyikando Saka vachifumo mamira mumunda Nova wana zangu vachima Tichiziva kutindi java pata mase
Ndorva batando vasia
so
Achini Ndichingo shanda
Saka tanga nyikando Saka vachifumo mamira mumunda Tinova wana zangu vachima Tichiziva kutindi java pata mase Pane funga saka tanga nyikando Saka vachifumo mamira mumunda Tinova wana zangu vachima Tichiziva kutindi java pata mase
Tinova wana zangu
Vachifara nzira yangu Pandinoti vamwe vangu Ndova ndomerura opa pasarangu Shango ramba ndichi imbai Shango ramba ndichi shandai Nushumba
Kunti Pane funga saka tanga nyikando
Saka vachifumo mamira mumunda
Tinova wana zangu vachima Tichiziva kutindi java pata mase Pane funga saka tanga nyikando
Saka vachifumo mamira mumunda
Tinova wana zangu vachima Tichiziva kutindi java pata mase